tinotarisira kuti vakurukura zvavari kurukura izvezvizvi, vogotaura, vagozeya zvese, vagobata iyo yavanoti regional indicative strategic plan, ndoziva kuti vanga vachiti vari kuiongorora zvakare kuti vaisimbise, vagozeya nyaya idzodzo, vagoona kuti vanovakwa vakamigwagwa sei, vagoona kuti vanosumudzira sei zvekudyidzana nekuti yanganzi maindastri aya asumukire mune dzimwe nyika. Tinotarisira kuti vagare vachiziva kuti hakuna budiriro ingaitika munyika dziri muno musadhiki kana zvamatongerwo enyika munyika zvisinonge zvakamira zvakanaka, zvinoramba zvichingovhiringidza. Tototarisira isusu kuti kana vachinge vachizeya, vange vachizozeya futi nyaya yekuti muSouth Africa zvizvarwa zvekune dzimwe nyika zviri kupondwa.
Asika pada vatungamira vamabhenge vari kutika South Africa inenge yakugona kugadzirisa dambudziko iri kubva zvaendesa mauto munogara vazhinji munonzi manga maberekera ingwe.
Zvekuti mauto akambotumirwa uye zvaatumirwa nhasi handi zvitsva, zvinhu zvagara zvinenge zvichitotarisirwa kuti South Africa iite. Nekuti kana dambudziko richinge rakura zvekuti raakuda kuti vabatsirane, aiwa hapana chakaipa. Panenge paine nyaya ndepekuti kana vatungamiriri vemusadhiki vakaramba vasingatarisise nyaya yekuti izvo zvirwazvarwa zvezvimwe zvekune dzimwe nyika sei zvirimo muSouth Africa muhuwandu hwazvo, vakasatarisa nyaya iyoyo, South Africa icharamba ichiwirwa nedambudziko iroro rekuti zvirwazvarwa zvekune dzimwe nyika zvicharamba zvichiuya. Xenophobia yayo inomboita sekuti yatinyarare, icharamba ichidzoka